takaona kuti muZimbabwe madiabetes clinics edu haana kukwana kana musinga inspectwe makumbo evanhu vane diabetes kana vasingatariswe maziso kuti ari sei, nokuti diabetes ikasamanejwa zvakanaka inoafekta maziso, inoafekta makumbo. Saka takagarawo pasi neInternational Diabetes Federation tikanyorawo project proposal kuti vatisponse kuti tiestablishe madiabetes clinics in Zimbabwe.
Inyika ngani dzakange dzanyorera kuti dziwane chirongwa ichochi?
International Diabetes Federation among the 66 countries dzakaapplya inonzi Bridges Research Net yeInternational Diabetes Federation inosupportwa negrant from Lilly Foundation. We were among the 3 countries dzakasarudzwa from the 66 countries dzakaapplya. It was China, Ecuador and Zimbabwe.
Chirongwa ichi muri kutarisira kuti chichatanga rini?
Tiri kutanga kuita pilot project paparinyato hospital nepaharare hospital. Takatoita training workshop kare yekutraina machiremba nemanesi on how to look for foot problems. Then tapedza izvozvo the program ichazoita cascade, ichazoenda kune mamwe maprovinces. But tirikumbotanga tiri paharare neparinyato hospital pari kutangira project yedu. Muna May nepakutatanga kuita those food screening projects tika initiate neInternational Diabetes Federation takabatana ne Ministry of Health and Child Care.
Muri kuona chirongwa chenyu ichi chichizobatsira sei vanorarama nechirwere chediabetes?
Chirongwa chedu ichi tira kuedza kuavoida nhau yekudamburwa makumbo kwevanhu vane chirwere cheshuga. Hatinai zvedu mastatistic kuti vanhu vanga vari vakawanda zvakadii vari kudamburwa makumbo nechirwere cheshuga, but tinongoonawo makliniki tinosangana navo. Saka takaona kuti tiri kuleka ndechekuti zvipatara zvedu machiremba vanotoesa tumachira kuti vanhu varare pamubhedha vakapfeka bhutsu dzavo vasingatarise makumbo, which is not good for a diabetes clinic. And iyezve tiri kuita empower vanhu vane diabetes pavanopinda machiremba ngavataure nachiremba kuti atarise makumbo avo, nekuti chakaitira diabetes kana usingaimanije zvakanaka unoluza feeling kumakumbo, unenge usanzwe sensation zvekuti kana ukatsika bhodhoro kana chii chinobaya inenge usachinzwe. Saka izvozvo maizeza tiri kuti pavanoenda kuchipatara ngavaimpawe machiremba manesi kuti vatarise makumbo avo imomo muzvipatara zvakare. Tiri kuti nokufamba kwenguva nokuwanikwa kwemari, diabetes clinic inofanira kunge ine equipment yokucheka makumbo mapatients pavanopinda kuchipatara. But chinangwa chedu chekuavoida maamputations kuvanhu vane diabetes.